Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 15 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinopomerwa mhosva yokusafambisa mari zvakanaka uye kuita zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo. Vashandi verimwe bhanga vanonzi vave kurara pamuzinda wekambani iyi kusvikira bhanga ragadzirisa zvinyunyuto zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari yabudisa gwaro rinoratidza kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe harisi kufambisa mari zvakanaka uye riri kuita zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo. Sachigaro wekomiti iyi Vatendai Biti vanova nhengo yeMDC vanoti RBZ inofanira kugadzirisa nechimbi chimbi zvairi kuita zvisiri pamutemo izvi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kana gavhuna weRBZ vaJohn Mangudla, asi tabata vaBiti.
Gwaro iri igwaro rePublic Accounts Committee riri kuongorora iro mafambisiro emari neRBZ. Gwaro iri rinotaura kuti Reserve Bank chava chigananda, rogue bank iri kuita basa rekukweresa mari outside Ministry of Finance, iri kuita basa rekumogeja pachirungu maminerals yedu akafanira negold kuna African Import Export Bank zvisiri panze pemutemo, ichikwereta mari ichisa kune chimwe chipuka chinonzi ZAMCO. So in short we say kuti bhengi iri rarogo, bhengi rachigananda, saka ngaritorerwe masimba rinaro, rongosara rane masimba mashomanana akafanira nemonetary policy management 2, management yeZimbabwe dollar 3, lender of last resort 4, banker to the state because it's a rogue bank. Number 1 iri kukwereta mari zvisiri panze pemutemo. Number 2 iri kukweretesa mari pahurumende zviri panze pemutemo. Number 3 iri kukwereta mari isingataura neMinistry of Finance. For instance, iyo iri kuishwa matreasury bills. Yeti matreasury bills anofanira kuishiwa neMinistry of Finance chete. 4 zvisiri pamutemo iri kuingenja anonzi quasi-fiscal activities. Makwasa kifisiko activity ndo panonzi benga ratenga magetsi, rapa mari kutenga machemicals, ratenga chibage, bengi riri kuzviita but hazvitenderwe. Zvinhu zvinoitwa nemaministry, Ministry of Agriculture, Ministry of Finance in those two examples. Then bengi riri zvandataura riri kumogeja micherwa yenyika ichisecuritize, achipa sesecurity kuzvikwereti zvakafanira nechibhengi chimwe chaicha chechitsotsi chinonzi African Import and Export Bank. So ripoti yedu iyi ripoti yakakosha inofanira kuverengwa nemunhu wese muno muZimbabwe.
Asi muchiita tsvagurudzo yenyu iyi, muri kukwanisa here kuona magwaro ese amunoda kubva kubhanga here?
Takaita dambudziko renyaya yemagwaro eZAMCO. ZAMCO vanhu vaive vakakwereta mari kumabhengi bvavatadza kubhadhara. Reserve Bank ibva yazouya dzaizotenga zvikwereti zvezvi. So isu patakati tauda magwaro aya bhengi kati aiwa, ZAMCO it's a bank, saka imi maada kuinterfere nebank, bank client privilege, maada kuziva vanhu vakwereteswa nemabhengi. Kana munhu aenda kubhengi private, isu tikati aiwa ka, isu separliament we are entitled to any information. 2, kana munhu achinge atadza kubhadhara chikwereti ozobatsirwa nehurumende, haangaramba akawanda nebank client privilege. Kana wange uda kuti urambe zvawaita zviri secret nebhengi rako, chidzorera chikwereti chacho. Asi kana mari yehurumende yenyika yetaxpayer yatinochengeta isu separlamendi wangoitambira watofumukawo. Uyezve takabva tawana inonzi opinion pachirungu from gweta reparlamendi, council to parliament, ikati hamuri right vabiti nevamwe venyu pihwai magwaro esaya. So ndo magwaro mamwe atakanyimwa, takazenge Bhengi rakatoziisa magwaro tatoti takuenda kumatare edzimhosva ndopa vakazotipa zvochireva kuti panyaya yezamuko tichazonyora futi rimwe ripoti rinongodhira nenyaya yezamuko chete.
Imi sekomiti yenyu zvii zvamuri kurudzira kuti zviitwe mune ramangwana kuti zvamuri kutaura zvisadzokororo?
Marecommendations edu akakosha ndeaya. Number one, Reserve Bank ngaitorerwe masimba iite mabasa mashoma nene anoitwa nemabhengi edzimwe nyika ese akafana neayaya. Number one, kuchengetedza mari yenyika, stabilization of the Zimbabwean dollar. Two, monetary policy yezimbabwe kuti mainterest rates akwira papi. Three, acting as a banker kuhurumende. Four, acting as a banker of last resort. And five, managing the country's national payment system. In other words, bhengi ringarirege kupinda makwasa efiscal activities.
Sangano wekomiti sachigaro vekomiti iyi vatendai biti vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti mari yagovera kune zvedzidzo ishoma zvakanyanya. Mukuru wesangano iri, Dr. Takawafira Zhou, vaudza Studio 7 kuti muZimbabwe mune mamiriyoni manomwe evadzidzi vari muzvikoro zvinoita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 9,959 vari kudzidziswa nevarairidzi vanopfuura zana nemakumi mana ezviuru, asi vana vechikoro vapiwa mari shomanana.
Zvatinofanira kuti taure ndechokuti mabhajeti anofanira kunge achienderana nezvibvumirano zvinoitwa muAfrica. Chibvumirano cheDhaka Framework chinotaura kuti budget education inofanira kunge yakapfuura 22% of the total budget. Zvakangofanawo nokuti Abuja Declaration yekuhealth inoti rekuhealth inofanira kunge yakapfuura 15% of the total budget. Maputo Declaration yoitaura kuti agriculture inofanira kunge ichipiwawo mari inoita 10% of the total budget. Saka kupa education 8.5 billion inofana kuti inde muzvikoro 9,159 nekuita cater for vana 7 million nemavarairidzi 140,000, asi tichipa vanhu vemauto vari less than 60,000 3.11 billion, tichipazve ivo vari kuhome affairs 2.8 billion. Kureruka somusha watama.
Munoti kuna vamthuli Ncube,
mari yapiwa kueducation haikwani. Tinofanira kuziva kuti kune new curriculum isina maresources anoda kuti atenge maresources acho. 80% yezvikoro hazvina macomputers zvekuprimary. 60% yezvikoro zvekusecondary hazvina macomputers. Saka zvinongoreva nemari shoma yapiwa kuti ICT yacho yava kombalza muzvikoro haitichike. Zvinoreva zvekare kuti hapana fungidziro kuti varairidzi vangawedzerwawo mari. Asi kana tichitarisa education, takanangana neskills revolution kuti tiwane quality public education by 2030. Tinofanira kunge tichivandudza kufara kwavarairidzi, kana inonzi motivation pachirungu. Saka inongoratidza kuti hapana zviripo makumbe enyoka. Saka budget iri rinodza moyo uye zinyekenyeke, ende rinoratidza kuti vamthule Ncube vangoita zvavagara vachita mazuva ese. Kana takanangana nokuti vanotanga kupiwa pende ipi, avo vane access yokubata zvombo zvokuvhundudzira vari muhurumende ndo vangopiwa yatingati munyepfu kana kupiwa zvinokwana. Ava vamwe rudende gwese isu tisina access dzepfuti, hatina zvatapiwa. Kana health yoyapiwa 6.5 billion haikwani zvekare zvichienderana neAbuja Declaration.
Saka pane zvaitwa izvi moita sei, munofungei makatarisa mberi uko?
Zvatinongogara tichiziva kuti vakuru ava vana basa nezvana health system nana education vakarwara vanoenda outside, vana vavo vanodzidza outside. Saka zvinongoratidza kuti vamthuri Ncube economics dzavo idzi ndodzokurwadza varombo nokupa munyefu kune avo vafumi vanotonga. Saka zvinotirwadza, zvinotishungurudza kuti taifunga kuti kuda nyika yengaenda mberi one new dispensation. Asi new dispensation tichoradza kuti kana vamugabe vaivanani.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vashandi vebhanga reNational Building Society vanonzi vave kurara pamuzinda wekambani yavo muHarare kusvikira bhanga iri ragadzirisa zvinyuto zvavo zvinosanganisira zvekuti havachina mari dzekushandisa kuenda kumabasa. Mutungamiriri wesangano rinomirira vashandu vemumabhanga reZimbabwe Bank Workers Union uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mtasa vanoti vashandu ava pamwe chete nemhuri dzavo vari kurara pamahofisi ebhanga iri asi vachimuka vachienda kumabasa kwavo kusvika zvinhu zvagadziriswa. VaMtasa vanoti vashandi ava vakatonyorera kubhanga iri vachirizivisa nezvedanho ravo iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubhanga iri pamusoro penyaya iyi, asi vamutasa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nhaurirano pakati pevashandi nevashandirwe dziri kuitwa uye vanotarisira kubuda nemhinduro inobatsira vashandi pakupera kwezuva ranhasi.
Ichokwadi kuti vashandi vekuMBS vakasongana vakaisa chisimbiso chekuti vachange vachiratidzira nokurara pabasa. Isiri nyaya yekuti vari pastrike, asiri nyaya yekuti havachagoni kuenda kudzimba vachidzoka. Uyezve zvinhu zvaoma kuti kumba kwacho vakaenda vanosvika kuine badambudziko ariko, vachitarisana nemhuri dzichitambudzika, vachitambudzika nemhuri dzinenge dzisinawo zvekudya. Saka vaitiwo vachagara pabasa, vozounza mhuri dzavozve, vorara pabasa nekugarapo kusvikira kambani yaona kuti vashandi vangararama nemutoo upi. Ichi chinhu chavakatotanga musi wechipiri ndopa vakatanga kurara pabasa. Asi pari zvino vane hurukuro dzavari kuita nemanagement yemukambani nesuo isu wekuunion takatopindira. Vane hurukuro dziri kutarisirwa kuti patinosvika chishanu pane zvinenge zvagadziriswa pazvichemo zvevashandi.
Zviri kureva here kuti vashandi vanenge vachizoendawo kumabasa avo mangwanani oga oga vachidzoka zvavo vachirara pamahofisi?
Taivabvunza mubvunzo iwoyo kuti zvinoreva here kuti vapastrike, vakati havasi pastrike vanenge vachimukira vachitsvaka nzira dzekuti vangageza sei varipo uyezve vangabika sei varipo kana kuti vangawanirwa chokudya sei varipo pabasa vachishanda basa ravo kusvikira management yaona kuti vanhu vangabatsirikana sei.
Zvii zvikuru zvavari kunyanyochemera zvasvitsa kuti vatore matanho aya?
Vari kushungurudzika kuti mari yavanotambira, vazhinji vavo vanotambira mari inoita iyo 1100 or 1300 inova iyo madhora ekunze inosvika kuma$50 madhora ekunze. Saka mari haichakwani kuti vaende kudzimba zuva rimwe nerimwe vachidzoka vachibhadhara ma$10 patrip uye $20 pazuva kuenda kumba nokudzoka kubasa. Kudzimba kwacho vari kuchajwa zvemari dzemarendi dzaakudiwa nemadhora ekunze kuAmerica. Rumu imwe chete ichiita $20 kana yachipa yoita $15. Vazhinji vane marumu matatu, zvoreva izvo kuti mari yepei chaiyo haichatokwani kubhadhara rendi. Saka vari kuti tiri kushanda asi tiri kushanda senhapwa zvisina zvatinobata mumaoko edu nokuti mari yese iri kungopera. Kana wabhadhara rendi yapera, kana wakwira bhazi yobva yapera. Saka ndo chichemo chakanyanyisa chava nacho.
Tinoona kuti mwedzi uno wambudzi mwedzi wemabhonasi. Pane tarisiro here yekuti vashandi vemumabhanga vangatarisirwa kuwana mabhonasi?
Vashandi vemabhanga vanotarisirwa kuti vaone mabhonasi nekuti takazviwirirana kare, takazvinegosheta seunion. Asi tarisiro iyi haisa iri kureva maringe nemamiriro aita nyika nemamiriro aita upfumi hwenyika. Bhonasi racho rikauya harisina cherichatenga. Saka zviri kukoreva chete kuti vashandi vacharamba vachitambudzika. Bhonasi yacho haina cheicharewa. Christmas kunoku hakuna holiday yeChristmas. Vashandi vanenge vatori pakutambudzika kwakanyanyisa.
VaPeter Mtasa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday va Emerson Mnangagwa vanoti vanhu ve G40 vanofanirwa kuchenjererwa nokuti vavengi venyika. Mu Newsday mekare mune nyaya inoti guta remasvingo rinoda mari inoita makumi matanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kuti rigadzirise nyaya yemvura. Financial Gazette inoti mamiriro nemashandiro anoita vanhu kumahofisi kunonyoreswa makambani kuri kukanganisa zvemabhizimisi munyika. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Isi tinotenda nebudget ragadzigwa. Tanzwa kuti mari dzedu dzeZimDiff dzawedzera. Saka tinotorova maoko kuti tovanze kubhadhara school fees. Dzawedzera. Devaramba vakadaro vachitiwedzera mari dzedu kuhaiendi tertiary education. Pane kuti devava pane kuwedzera mari kumasoja nemapurisa, devaramba vachiwedzera kuhaiendi tertiary education. Tisitotiendiwe mari dzedu dzeZimDiff.
Ina hangu dzasabhuguka. Ndinotoona kuti vagaula ava havana kumira zvakanaka. Vangofanana nanachipanga nanapsychology mazivisa nguva yavamugabe paya. Vaingoti vamugabe chete, vamugabe chete chete, ipo pasina kana zvaimbofamba. Mushure mekanguva kadikidiki vaakuti vamugabe ndivo vanga vakaipa. Ivo vamunangagwa ivava vaitotiwo futi vamugabe chete chete, vamugabe chete chete nguva yavamugabe. Makore ese akatonga vamugabe vamunangagwa vanga vari. Saka ndiona sekuti vana vagaula ava kungotsvagawo basa kwavava kuita. Vangofanana nevava vakazodaidzwa vanga vari kuBritain ava vakangosvika vakaitwa nhene minister yekauti secretary, permanent secretary weimwe minister. Vana vagaule ngavafunge zvakanaka nana vaparadza ava vakuita kuti kutatawa zvokuti kupariamendi.
Hama dzangu maswera sei, uyu munhu anonzi Gaura uyu dai musingavatenderi kutombounza vanhu ava because havana chavari kubatsira kuZimbabwe. Havana chavari kubatsira zvachose. Munhu asingatombozivi akangomira kudefenda timu yakafa. Apa tinoda kuti tiende mberi kwete kumashure sezvaanotida. Ada kutidzorera kumashure kusiriko. Toda kuenda mberi. System haisi kushanda. Haisi kushanda. Kana mabond given mari nyowani yavari kuunzai. Aina zvainoshanda. Ngatitarise mberi kwete kumashure. Tifunge kugadzirisa nyika. Kwete zvepolitics dzakafa idzi dzemudhireniti. Vese kubvira kumusoro kusvika pasi. ZANU-PF yakonewa. Ndinonzi Paul. Ndiri muZambia. Tashupika redway. Vana vanga vave nemwoyo.
Makadii. Vana veStudio 7. Ndine nyaya yangu. Ndiri kuSouth Africa bati zita rangu handiritauri. Nichinondinetsa ZANU-PF inonyepera vanhu because nekuda kwokuti vanoda kuvhoterwa. ZANU-PF inonyepesa. Hakuna kana chinhu chimwe chete chinobuda. Inzwai kuti mari iri kublack market. Kanjani mari ive kublack market. Zvinoita nechekuti vakuru vakuru ndo vane mari dziri mumablack market. Saka Zimbabwe haifi yakanaka. Never. Haifi yakanaka Zimbabwe. Ndoko kuti vose vari ku government vabva vose ndo kuti Zimbabwe inake. Munangagwa hafi yakanakisa zvino since 1980.
Mamukase vateerere veStudio 7 nevashamarari mose makateerera. Chinonishamisa vanhu vakuru ave ZANU-PF ava vanonyepa zviri pachena. Within 48 hours vatorwa nenews dzeStudio 7 makusena acho vanoti magiza arambidzwa nekuda kwekuti magetsi mashoma. Saka magiza achabvumidzwi kuwedzerwa nekuti vashandiswe. Pasina 48 hours dzodzoka zvakare, vodzoka zvakare vakuru vachiti aiwa vamunangarwa vari kushanda zvikuru. Magetsi pari zvino awedzerwa kuhange neku gwenya remagetsi kukaribha. Magetsi ari kuwedzerwa, atowedzerwa. Aiwa musatambe nesu vakurimi, musatambe nesu. Munonyepa zviri pachena. Within 48 hours magiza arambidzwa nokuti magetsi amashoma. Within 48 hours magetsi awedzerwa kukaribha nehwange namunangarwa. Musadaro man. Tinyareo. Tinyareo. The Mr. AAE varipa South Africa.
Mangwana naka naka vateereri newashamarari mese pano. Ndoda kutaura hangu pamusoro pefungwa dzeuyo anonzi Chasuyo wamunotiwe zvemhando dzemoto. Kuti mutemo wake wekuti hanzi tisadzisa mvura. Inini mafungiro angu ndeyekuti mutemo iwoyoyuka ngauise kumba kwake ushande ikoko kwete kuruzhinji rweZimbabwe. Nekuti isusuka zvekuti vakonewa kugadzirisa kuti magetsi akwanire munhu wese iyoita mhosva yedu handisi kuona kunge mhosva yedu bai. Ende handizosiyi vana vangu vachibuda kuenda kuzvikoro vageza mvura inotonhora nekuda kwemutemo wavo wakapusa iwoyo. For as long as ndichikwanisa chete kutenga magetsi ekuti ndikwatise mvura ndichatoikwatisa kana kubika beans chaidzo. Nekuti ndini haisi mhosva yangu kuti vatadze kugadzirisa zvinonetsa ka. Zvake zvekuti hanzi tishandise moto wezuva. Hatisi tese tine mari saiye tinokwanisa kutenga zvinhu zvinoshandisa zuva isi. Tichimbotadza kutenga gasi chairo chairo tozonzi zvesola tinozvigonerwa nani. Kana ndisingokwanisa kutenga magetsi I think mvura ndichangoidzisa ini.
Aya mashoko yavateereri veStudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ava ndiyawo asina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muEgypt anoti mbavha dzange dzichida kuba mafuta ekufambisa dzimotikari atsemura pombi inotakura mafuta vakakonzera moto wauraya vanhu vanomwe vamwe 16 vakakuvara. Sangano rekuPalestine reIslamic Jihad rinoti rambomira kurwisana neIsrael mushure mukupindira kwaitwa neEgypt. Mutauriri weIslamic Jihad ati kumiswa kwekurwa uku kwaitwa mushure meIsrael yabvuma kurega kuedza kuuraya mukuru weIslamic Jihad. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vafira muchipatara mushure mokupfurwa pachikoro cheSogas High School mudunhu reSanta Clarita riri padyo neguta reLos Angeles. Mukuru wemapurisa muguta iri audza vatori venhau kuti umwe mwana wepachikoro ichi ane makore 16 aenda kuchikoro nepfuti yake inonzi E45 caliber semi-automatic akapfura vanhu vatanhatu achibva azvipfurawo asi haana kufa. Mutauriri wechipatara anoti mukomana uyu azvikuvadza zvakaipisisa uye achiri munjodzi muchipatara maari. Muvhidhiyo yepachikoro ichi mukomana uyu anoonekwa achibudisa pfuti mubhegi rake achipfuura vanhu vashanu asati azvipfuurawo. Sogas High School ine vana vechikoro vanoita zvikuru zviviri nemazana matatu ane makumi masere nevashanu. Sondorino makore ava makore maviri akwana mushure mekunge mauto apindira munyaya dzezvematongero enyika achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi akange akakomberedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhinji vanoti hapana chati chachinja munyaya dzezvematongero enyika paupfumi kana pakuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tora nepenyu reZBC achizivisa kuti ainge opindura munyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza navasivisiso moyo avo vakazivisa veruzhinji paterevhizheni kuti vakange vachida kubvisa matsotsi avaiti akanga akakomberedza vaMugabe. Izvo zvavanoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi sezvo vaiti uhori hwainge hwatekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa nhengo yeZANU PF uye vari mumiriri weHarare South muparamende vatongai Munangagwa vanoti hurumende yavaEmerson Munangagwa iri kushanda zvakasimba kupedza uhori munyika zvavanoti zvichaita kuti upfumi hwenyika husimukire. Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende vavanoti vari kuita uori hwakakomba sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chave chekubvisa vanhu vaiita zveuori. Pari zvino hurumende yava munangagwa yasunga vaimbova gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira ichivapomera mhosva dzeuori uye nyaya iyi ichiri mumatare. Nekune rumwe rutivi, komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muhofisi mava munangagwa vajora mugumbo panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani yeZimbabwe Airways pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwava Mugabe. Vaimbova gurukota vaSamuel Undenge vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori. Vamwe vanonzi vari kuferefetwa ndivaSevia Kasukuwere navaJonathan Moyo asi vaviri ava vari kunze kwenyika asi vakadzere vanoti zviri kuitwa nehurumende yava munangagwa izvi kupedzera matombo kuzvidhidhi idzo njiva dzichauya.
Ina handioni sekuti kusungwa kwamai Mvumira navajora mugumbo kunotaridza izvo kuti vamunangagwa vari kurwisa uori chaizvo. Nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe uori wava nemakore akawanda uchiitika. Saka hatingati uori hunotanga nekuguma pana Mupfumira naGumbo. Uori wakawanda wakaitika hunototyisa chaizvo ende uyezve vanhu vakaita uoriwo vanotozikanwa asi hapana zviri kuitika.
Munyora anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vamunangagwa muutongi zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema-chema kuti dzinobirirwa neZANU-PF. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo hurumende yava munangagwa ichigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. VaMavhinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima, kumutsiridzwa kwemaindastiri pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika uye kuona kuti uori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende. Nekune rumwe rutivi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vamunangagwa vakaita nhaurirano navachamisa avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Batai mazwi Leonard Jakata sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinopomerwa mhosva yokusafambisa mari zvakanaka uye kuita zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo. Vashandi verimwe bhanga vanonzi vave kurara pamuzinda wekambani iyi kusvikira bhanga ragadzirisa zvinyunyuto zvavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA ndepe.